Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kwa tereri, tunosangana zvakare manera anasi, uri musi wechitatu, nyamavhuvhu 30, 2017. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvigone kuti MDC iende isina iri divi randiri kutaura ratiri NPP. Hazvigonewo kuti NPP iende isina iro rimwe divi ravatangira MDCT.
Mutungamiri webato rePeople's Democratic Party, amai Joyce Mujuru. Dinodzokorora, mutungamiri webato reNational People's Party, amai Joyce Mujuru, vanoti nhaurirano nemutungamiri weMDCT, vaMorgan Tsvangirai, dziri kuenderera mberi uye vane chivimbo chekuti dzinobudirira. Vatsigiri veZANU PF voratidzira muHarare vachishora vanhu vavanoti havasi kuremekedza mudzimai wemutungamiri wenyika, amai Grace Mugabe. Vakaremara voratidzirawo muHarare vachiti kodzero dzavo hadzisi kuremekedzwa. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vave kuomerwa neupenyu zvekushaya chekudya, kunyange hazvo hurumende iri kuti chirongwa chayo cheCommand Agriculture chakabudirira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reNational People's Party, vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika, amai Joyce Mujuru, vanoti vane chivimbo chekuti nhaurirano nemutungamiri webato reMDCT, vaMorgan Tsvangirai, dzichabudirira sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Mujuru.
Kutaurirana kuripo zvikuru. Isu kubatana kweMDC Alliance takatoona kuti chinhu chakanga chakanakira MDCT. Nokuti mukada kutarisa pamubatanidzwa iwoyo, vazhinji vacho dzakanga dziri nhengo dzeMDCT pakutanga. Saka vashoma vangangoita vaviri kana vatatu ndivo vanga vasina kumbobvira vakaita nhengo dzeMDCT. Nangwe nazvino kune mamwe mabato akaita sana zvanundonga. Kune tsamba ndofunga makatodziverenga mumapepa kana social media. Vakanyora vachiti havasi kuda kuti vabatanidzwe kana kuti vaverengerwe kumubatanidzwa iwoyo. Saka nyangwe nemuMDC macho zvakare, mundofunga muri kuverengawo makunga-kunga ari kubva kunana Vice President Thokozani Kupe kuti vanenge vasiri kunyanyisa kuzvifarira.
Munoona sei kunetsana kwavatsvangirai nechikwata chaamai Kupechi?
Ndinoona kuti chikwata chiri kubvunzurudzawo kuti zvakambofamba sei.
Hatina kuona sei kuZimbabwe Grounds painyoreranwa chibvumirano cheMDC Alliance. Zvinoreva here kuti chibvumirano chamakambenge manyorerana navatsvangirai cheMOU hachichashanda kana kuti mose marasika gwara?
Isisu hatina kumboita zviri kunze kwechibvumirano chatakanga tanyorerana navatsvangirai veMDCT ekutanga. Nokuti muchibvumirano imomo changa chiri chibvumirano chekuronga gwara rezvitevedzwa kuti tizosvika pekunyorerana chibvumirano chaicho chaicho chatinoti agreement. Saka isu takaramba tichiteedza zviri muMOU yedu roadmap. Ivo vakateedzawo zviri muMOU yedu tese roadmap. Saka pana watingati akaenda kunze. Uye isisi takanga tabvumirana kuti aiwa. Vakiitei kuti mamwe mapato anopikisa hurumende. Varikuona kuti zviri nyore kwavari kushanda nemivatsvangirai. Tivanyengetedze vouya vari nechekudivi renyu. Koitawo mamwe mapato anoona zvakavarerukira kushandawo neamai mujuru. Vouyawo vari kusaidhi kwangu kuitira kuti kana takuzosvika pamberi apo isisuwo nevatiri kushanda navo tinenge takukwanisa kukurukura pane zvatinenge taisa pamberi iyaya munoti pachirungu caucusing kuti saka ichi chinhu chatakunotarisana nacho neveMDCT chinotinakirawo here kana kuti chinovanakira chimwe chandoda kuti muzive ndechekuti MDCT iri kubva kudivi revashandi trade unionist. Isisi tiri kubva kudivi rehondo.
Mapato api aya?
Kana muchitaura nezve NPP, motaura nezve ZAPU, motaura nezve ZUNDE, motaura nezve DARE. Vamwe vacho vana vemawar veterans vakatanga mabato iwaya. Vamwe vacho vanga vari mawar collaborators who actually fought in the war of liberation. VeZAPU ne su takabva kuzanu, we are the people who are also in the armed struggle. Munozoona kuti tisu vanhu ari kugona kukurukurirana nekunzwanana tozoenda uko tane rimwero tisina humwe humwe zvinove zvinhu zviri kutadza kunyatsotsanangurika nevamwe kuti aiwa hakusi kukwachurana kwekuti hatidanane hazvigone kuti MDC iende isina iri divi randiri kutaura ratiriri NPP. Azigonewo kuti NPP iende isina iro rimwe divi ravatsangira MDCT.
Amai Joyce Mujuru vanove mutungamiri webato reNPP vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanhu vakaremara nhasi varatidzira muHarare vachinyunyuta nekusaremekedzwa kwekodzero dzavo munyika. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwewo vanga vari pakuratidzira apa ndimuzvare nhasi pamanyau avo vati vanhu vane urema vari kurarama upenyu hwakaomarara zvikuru munyika nekuda kwokushayikwa kwemabasa. Muzvare manyawo vatiwo mitengo yezvinhu zvinoshandiswa nevakaremara zvakaita semauche zvinodhura.
Vakaremara hatina pekugara, pandinoti apa ndipo pangu. Uye zvinhu zvinoshandiswa nevakaremara zvakafanana nemawheelchair, macrutches, zvinhu zvinodhura zvekuti akaremara hapana kubasa kwatiri kuenda semazivira atinoita kuti hakuna maindustry.
Vawedzerwa vakati mahofisi mazhinji ehurumende asinyore kushandiswa nevakaremara zvinozopa kuti itadze kuudza vamwe vane zvivakwa zvavo kuti vagadzirise dambudziko iri.
Saka chinhu chatinotochemera nekukumbira kuti dai mabuildings ese akwanisika kuti akutikwanise kupinda mumabuildings iyawo.
Munyori mukuru musangano ratungamira kuratidzira uku reZimbabwe People and Parents for Children with Disabilities ZPPCD vanyasha nau vati hurumende nevanofanira kunge vachimirira zvido zvavo havasi kuita zvavanotarisirwa kuita zvopa kuti vatambure.
Tatasa vanoona nezvemari pavanopa mamwe mapazi ehurumende mari dzekuti vange vachizvirangarira isu vakaremara hatina chimwe chiti chatese chatinge tichiwaniswa zvinhu zvekuti zvimwe zvekutirwadza zvekare. Tine matambudziko atinosangana nawo mumugwagwa wakatarisa munhu anenge ane wheelchair anogona kunzi wheelchair yake aiwa iluggage anofanira kuti anga achibhadhara luggage makumbo emunhu anganzi luggage here asi vacho vanotimiririra havana zvavari kuita havana matanho vari kutora kuti vange vachiita sei vachigadzisa zvinhu zvakaita seizvozvo.
Mumwe zvaanga achiratidza vaHenry Kane vatsigirwa vakati sevanhu vakaremara vava kuda kuzvimirira pachavo muzvirongwa zvehurumende zvakasiyana siyana sezvo varivo vega vanogona kunzwisisa matambudziko avo. Vakaremara ava vasiya tsamba yenyunyuto kumahofisi emutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda, kuhofisi yemumwe mutevedzeri womutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye kumahofisi egurukota rinoona nezvevashandi amai Priska Mupfumira. Zvimwe zviri mutsamba yenyunyuto zvinosanganisira kutadza kwehurumende kutambira mutemo weUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities kutevedzera bumbiro renyika nekuisa mutemo yavakaremara inofambirana nezviri mubumbiro pamwe nekuti nzvimbo dzekuvhotera dzisiko panzvimbo dziri nyore kuti vakaremara vakwanise kuvhota zviri nyore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Sangano rinorwira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti riri kushushikana zvikuru nekusapiwa kwedzidziso yakakwana pamusoro peurongwa hwekutoreswa kwevanhu zvitupa zvitsva huri kuparurwa nemusi wemuvhuro unouya nehofisi yamabharani mukuru wenyika kana kuti Registrar General. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZESNI, amai Ellen Dingani, vanoti sangano ravo ratonyorera mabharani mukuru vatobaiwa mudede vachisvitsa zvinyunyuto zvavo pamusoro peurongwa uhu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Takaona zviri zvinhu zvakauya tisingafungire nekuti vari kutaura ivo kuti chitupa cherata chazenge tisingashandi mutsarudzo dzedu. Saka zvinhu zvokuti zvakauya tisingazvifungidzire ende tine makontent atiri kureiza kuti hazvina kunge zvambotaurwa before kuti vanhu vazive kuti ndizvo zvichange zvichiitika. Ende timing yacho yazvauya zviri kupa vanhu mazuva mashoma shoma ekuti vanhu vange vachizvitambira nekugadzirira zvakataurwa izvi. Then vari kutaura ivo zvakare kuti vari vanonzi maalezi havakwanisi kuvhota tsarudzo dzatiri kugadzirira idzi. Zvinazvo zviri kutinetsa zvakare kuti ko zvabva kupi nokuti masvondo aperayo ekuva makarau ite makarau vakataura ivo kuti vose maalienzi vatange vachivhota nokuti bumbiro redu remutemo rinoti sekuzarwa zvezimbabwe ane kodzero yekuvhota muzimbabwe. Saka tiri kuneseka zvikuru nemashoko avakataura nezuro.
Mune mamwe matanho amuri kuronga kutora here ekusvitsa nyunyuto yenyu iyi uye kugadzirisa nyaya yacho?
Hongu, tanyorera tsamba vaRegistrar General vamudede tichibvunza kuti izvi zviri kumbobva kupi, ndichitaura zvakare makonsenzi edu kuti zvinogona kuzokanganisa registration iri kuuya nokuti vanhu vanogona kuita confusion yekuti apa vari kunzi huyai muzoita registration apa huyai muzoita zvezvitupa. Kupi zvitupa? Mukatarisa zvitupa zvedu vanotora mufananidzo votora zvakare mafingerprints anditi zvinova zvinhu zvinenge zvichaitwa zvakare nevota registration yatida kuadopta. Saka panogona kuitika confusion vanasinga kuti tatora zvitupa tatopedza hatienda kuti hatii kunoregista zvakare. Saka tiri kugunun'una chaizvo kuti zvaitwa nguva ino iyi yatasitanisana nebiometric vota registration inova chinhu chitsva sei zvaitwa ende zvisina kumbobva zvambotaurwa kubva kudhara kwese. Saka zvichiri kunetseka ndozanetseka nezvaitika izvi.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZESNI, amai Ellen Dingani, vari parunare muHarare neStudio 7. Nhengo dzebato reZANU-PF dzafora muHarare nhasi dzichiratidza rutsigiro rwadzo kumudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Avanonzi vari kutsoropodzwa nevakawanda mubato ravo pamusoro pemakakatanwa ari mubato iri pamwe nekurova kwavanonzi vakaita tsvarakadenga yekusouth Africa masvondo maviri adarika. Mutoro wedu nhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zviuru nezviuru zvenhengo dzeZANU-PF zvabva kumativi mana enyika zvafora kubva munzvimbo dzakasiyana-siyana muHarare nhasi zvichiratidza rutsigiro kuna amai Mugabe pamwe nemurume wavo vaRobert Mugabe murongwa warongwa nechimwe chikwata chevaimbova varwi muhondo yerusununguko chiri kutungamirirwa naamai Mandi Chimene pamwe neprovhinsi yeHarare mubato reZANU-PF. Mushure mekufora kwadzaita uku dzakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvitsigira amai Mugabe, nhengo dzeZANU-PF idzi dzanoungana pamuzinda webato radzo pazotaurwa mashoko nevamwe vevatungamiri vemusangano uyu. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvichitsoropodza tsvarakadenga yekusouth africa muzvare gabriela angels avo vanonzi vakarohwa namai mugabe masvondo maviri adarika mushure mekunge vavawana vaine vanakomana vavo vaviri chatunga bella mine narobert mugabe jr pane imwe hotera iri mumusha wesanton mujohannesburg chimwe chezvinyorwa izvi change chakanzi angels haazi ngirozi tinoramba takamira namai vedu vachitaura pagungano iri amai chimene vati havadi kuona munhu anotosvorana namai mugabe vachiti anenge ada kutuka amai mugabe avo vavafananidza nambuya nehanda anenge atukawo mutungamiriri wenyika varobert mugabe mumashoko anga achiita kunge akanangana nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa avo vari kufungidzirwa kuti vakapiwa chikafu chine muchetura pamusangano wakaitwa navamugabe nevechidiki vebato ravo kugwanda masvondo matatu adarika amai chimene vativo vanhu havafaniri kuti kana vachinge vakuvadzwa kwavanenge vari voya vachiti vakuvadzirwa mumusangano amai chimene vativo vamugabe havasi kuzosiyira mudzimai wavo matomhu sezviri kufungidzirwa nevamwe mubato rezanu pf vavanoti vave kuswero tisakaramata namai mugabe vachivatuka padande mutande mumisangano yavanoita pamwe nemavanofamba zvichakadaro vanotungamira boka revechidiki muzanu pf vakudzanai chipanga vati vanoramba vakamira namai mugabe kusvika zvanaka ataura akamirira boka remadzimai rezanu pf women's league amai letina undenge vati kunyange vanhu vakada masimba zvakadai vakatobvumirana kuti vamugabe ndivo vachakwikwidza vakamirira zanu pf musarudzo dzegore rinouya vachiti vose vari kuda kutora matomho kubva kuna vamugabe vari kurota vachifamba
tinodaro ishamwari dzakaipa dzaunenge wakunotsvaga waakunze kwemusha infiltration shamwari dzaunofamba nadzo nezvamunotaura uko kunze kwemusha chii ndo zvinokonzeresa kuti uzova nemweya wekunda kunopandukira baba namai
muzanu pf mune zvikwata zviviri zviri kurwira kutora matomho kubva kuna vamugabe chimwe chikwata chinonzi chiri kutungamirirwa navamunangagwa chiri kuzvidaidza kuti team lacoste uye chimwe chikwata chiri kutsigira amai mugabe chiri kuzvidaidza kuti generation 40 amai chimene vatiwo havasi kufara nekuti vamwe vaiva varwi muhondo yerusununguko vari kudyidzana zvakasimba nechikwata chezimbabwe national liberation war veterans association icho chinotungamirirwa navachris mutsvangwa vamugabe nemudzimai wavo havana kuuya pachiitiko ichi sezvanga zvakatarisirwa nevazhinji vamugabe ndivo vanga vari muenzano remekedzwa pamusangano wevadzidzisi waitwa muno muharare panguva iyo vatsigiri vebato ravo vanga vachifora hatina kukwanisa kuziva kuti sei amai mugabe vasina kuuya kuchiitiko ichi kunyange hazvo vanoziva zviri kuitika muzanu pf vati amai mugabe vaziviswa kuti vanhu vafora nhasi vanga vari vashoma kudarika vanhu vavanga vakatarisira ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi
zvichakadaro mapurisa arambidzawo mamwe masangano anga achidawo kuratidzira muharare achiti haasi kufara nedanho rehurumende yesouth africa rekuti amai mugabe vasatongwe nemhosva yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga masangano aya anga achida kuendesa tsamba yenyunyuto achiti south africa yaisafanira kuvabata semunyarikani pamhosva yavari kupomerwa yekurova imwe tsvarakadenga gabriela angels iyo vakavana iri muhotera kujohannesburg nevanakomana vavo masangano arambidzwa kuratidzira aya anosanganisira nera youth forum hashtag zimbabwe vote 2018 United Citizens Alliance neConcerned Citizens Support Network of Zimbabwe kuti tinzwe zvaitika Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weNera Youth Forum waDavis Mokusha
chatibatawo tasvika kuSouth African Embassy taona kuti vashandi vacho vanga vari pasi pemurao wekuti vanhu vari kuuya vasatambirwe vasatendedzwe kupinda mukati nekuti hatidayirwa tiri panze zvakare mapurisa akawanda zvikuru anga akazara pamuzinda wesouth africa embassy nokutenderedza muzinda iwoyo
hamuna kutikwanisa kupinda mukati
tatodayirwa nasekretari tiri pagedhi haana kutombotitendedza kuti tipinde mukati tatozosvika ipapo vanga vakutoziva kuti there are people coming ndingangoti tafika ku South African Embassy sevatungamiri mushure mekunge mapurisa aramba kuti tendera kuendera mberi ne demonstration.
Vapa chikonzero chei chekuti musaratidzire?
Vapa chikonzero chekuti mutsamba yatakavapa mumashure makanga mune zvatina kugadzirisa, zvatakagadzirisa marimwe zuro. Tazvigadzirisa kudaro vazoti vava kuverenga mazuva manomwe kubva pazuva ratakavapa tsamba iyoyo, zvinoreva kuti tanga tingakwanisi kuenderera mberi nekuratidzira kwedu.
Zvii zvavanga vachida kuti zviigadziriswe?
Vaida kuti patsanangurwe kuti tichaungana papi, tichange tichitungamirirwa nani, zvakare vanotungamira ivavo vanogarepi, zvakare chinanga cheungano yedu ndechei.
Mutauriri weNera Youth Forum waDavis Mokusha vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muIndia vazivisa nhasi kuti vanhu vangangosvika vashanu vakafa mumafashamo emvura akakonzerwa nemhepo ine simba yakarova guta guru mune zveupfumi reMumbai kuIndia kwakare. Vakuru vazivisawo kuti ndege dzehondo dzemubatanidzwa uri kutungamirwa neAmerica dzarwisa chikwata cheIslamic State senzira yekudzivirira nhengo dzechikwata ichi dziri kutiza kubva kuLebanon kupinda muSyria. Zuva ranhasi rinonzi neUnited Nations izuva rekurangarira avo vose vakatsakatikiswa pasi pose zvikuru sei nezvematongerwo enyika uye mhuri dzavo idzo dzichirungotsvaka hama dzavo kana padzakafira. MuZimbabwe mune vazhinji vakatsakatika uye vasati vawanikwa kana kunzwikwa nezvavo kubva kuna muzvare Rashiwe Guzha, vaPaul Chizuze, vatondera Indira, vaPatrick Ndabanyama kusvika pana vaita idzamara. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights neZimbabwe Human Rights Association acharichedza zuva iri nhasi. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro nemukuru weZim Rights vaOK Machisa nezvenyaya iyi.
Chinofanira kuitwa ndechekuti tese ticherechedze zvikuru avasati vawanikwa, asi tichiyambira zvekuti zvisi mutemo kuti kana munhu achinge ataura zvaanotaura, yatikati freedom of speech, ongonyangadika, ongodisappear zvisina tsarukano. Iyambiro yatinopa kuhurumende dzakasiyana-siyana pasi pose, zvikuru hurumende yedu yatakatarisana nayo muZimbabwe, vanhu ngavainde vanojoina mapolitical parties avanoda, ngavainde vanovhotera munhu wavanoda, ngavasapote munhu wavanoda, pasina anomutevera, pasina anomusunga, pasina anomushungurudza, pasina anoita kuti anyangadike.
Pane nhamba inozikanwa here yavanhu vakatsakatika?
Vana Paul Chizuze, vana Rashiwe Guzha, vana Itaidza Mara, vamwe vanhu hatokwanisi kuti tivadome nemazita nokuti vamwe vacho havana kukwanisa kuuya kuzotaura kwatiri kuti ndo zvaitika. Zvakawanda chaizvo zvakaitika muZimbabwe zvakaita kuti vanhu vatsakatike, asi chikurudziro yatinoita ndeyekuti hurumende ngaichengetedze kodzero dzevanhu, isavewanikwe ndiyo inotungamira pakutyora kodzero dzevanhu.
Pane mashoko amaendesa here kuhurumende pazuva ranhasi?
Tinogara tichingoita mastatements akaita saiyaya hurumende inotori nemastatements edu akayafanana.
Munoti chinyi kuvanhu veZimbabwe pazuva ranhasi?
Regai nditaurire vanhu veZimbabwe kuti musazowanikwe muchishungurudzwa kana kuti muchirambidzwa kutaura zvamunofungira kuti zvinovaka nyika yenyu. Taurai pamadiro enyu muchiziva kuti zvamuri kutaura zvinoenderana nebumbiro redu nemutemo, hatingati zvinhu zviri constitutional and zviri legal. Ngatiregei kuwanikwa tichitya nokuti paita munhu ari paside. Kana matyikidzirwa, wanikwai muchinomhangara kumapurisa, asi muchinge mamhangara kumapurisa, uyaiwo kumusangano wedu weZimbabwe Human Rights Association, uyaiwo kumusangano dzakasiyana-siyana yakafanana naZimbabwe Lawyers for Human Rights. Vanokubetserai, tinokubetserai kuitira kuti zvichemo zvenyu zvisvike kwazvofanira kusvika. Kana tichiinda kumatare, tosvitsana kumatare, zvomoziva kuti ndobasa redu.
Mukuru weZim Rights vaOK Machisa vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvizvaro zveZimbabwe zvinogara kune dzimwe nyika. Nasi Praxidus Jeremiah weStudio 7 aita hurukuro na Reverend Tapiwa Nicodemus Mucherera, vanova mufundisi wechechi United Methodist muno muAmerica, avanoti vakauya kumakore ana 1980 vachiuya kuchikoro.
Ndakauya United States muna 1987 ndichiuya kuchikoro. Ndakadzidza kuchikoro chinonzi Garrett kuIllinois. Ndikabvako ndikazosenza zvekuIowa kwemakore mana. Ndabva kuIowa ndakanosenza zvekuDenver kwemakore matanhatu samufundisi ndichienda zvekuchikoro. Ndisati ndauya kuno 1986 ndakanga ndiri mufundisi kwaChitimbe kwaMurewa, chibata kubva paChitimbe kusvika kwaDindi muchechi United Methodist Church.
Masvika munomu makaita mufundisi muchishumira nerurimi rweshona here kana kuti nechirungu?
Ndaishumira nechirungu chete because wandaisenza nawo vanga vari varungu chete. Kutanga ndiri kuIowa.
Magara muno kudaro, pane pamakazosanganawo here nevanobva kuZimbabwe kuti munge muchishumira nerurimi rwamai?
Ndaidaro kazhinji apo tinenge tasangana nemamwe maZimbabwe, kana kuti dzimweni dzenguva tine sangano rimwe ratinoita ratinosangana pagore pagore. Munzvimbo dzakadaro ndimo mundaishumira nechishona kazhinji.
Mauya muno muAmerica makauya kare kuma80s. Makazombotarisawo here kumusha kwamakabva kuti munge muchibatsira?
Ichokwadi, akatarisa kazhinji kutanga kunyanya kutanga mugore ra1997 ndakadzokera netimu yandakadzokera nayo tichiita remission trip nechechi yandaisenza nayo kubva kuDenver. Ndo pandakatanga ipapo batse wana vaka vashaikirwa nevabereki wavo. Vamwe wacho vanga vakashaikirwa nebereki hwani, vamwe vakashaikirwa nevabereki vese vachigara vega vachichengetwa nana mbuya. Saka takatenga chigayo tikachisa munharaunda tikati chishandisai chigayo ichi zvamunenge maona profit yamunenge maona ipapapa mobatsira vana. Saka hazvina kugumira ipapo. Izvozvo zvakaita kuti tiite zvigayo zvakati wandei zvitakazotenga, zvekutoti zvimwe zvacho ndakazoti ndabva kuDenver ndakuticha paAsbury ndiine imwe cheche ndanda kusenza nayo, takazongoramba tichitenga zvigayo izvozvo. Chimwe chacho iye zvino sekutaura kwatiri kuita paOlder Mtari Mission paFairfield Orphanage ndicho chechigayo chinogaiswa ipapo tichibatsirawo kusapota vana. Tine zvimwe zviri munharaunda, tine zvigayo zvinokwana kuita 5 zvingori munharaunda dzakasiyana siyana. KwaChibuwe takaisa 1, kuMhakwe takaisa 1, kwaMurombedzi takaisa chimwe, kuBindura kwakuine chimwe. Iye zvino chandisinyatsoziva ndechekuti zvese zviri kusenza here, asi aim yacho yanga iri yekuti tibatsire vana vakashaikirwa nevabereki vari maorphans muZimbabwe.
Vanga vari mufundisi Tapiwa Nicodemus Mucherera vesvondo United Methodist, vanova chizvarwa cheZimbabwe chave kugara muno muAmerica pahurukuro yavakaita naPraxidus Jeremiah. Iye zvino toenda kuna Tanonoka Wande achitipa mashoko anotaura pamira hurumende yeAmerica pakurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheISIS muIraq neSyria.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Chikwata chinopfurikidza mwero cheISIS chinonzi chatorerwa zvikamu makumi manomwe nemasere kubva muzana chenzvimbo yachainge chapamba, kusanganisa muzinda wacho mukuru mudhorobha reMosul rakasunungurwa musi wa10 Chikumi. Pari zvino chikwata ichi chiri kurwiswa zvakasimba muguta reMosul. Nhumwa yomutungamiri wenyika yeAmerica mumubatanidzwa wenyika dziri kurwisa chikwata ichi, kana kuti Special Presidential Envoy for the Global Coalition to Counter ISIS, vaBrett McGurk, vanoti mwedzi mitanhatu yapfuura ISIS yakange ichironga kurwisa America neIraq, asi nekukundwa kwairi kuita izvi zvave zviroto. MuSyria, America inoti iri kushanda nemauto anoda utongi hwejekerere anosvika zviuru makumi mashanu.
Vateereri musakangana wechirongwa chedu cheDiaspora Live Talk, apo tichange tichitarisa nyaya yezveurongwa hwekutoroswa zvitupa patsva nezvimhinga mupinyi zvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, pakuti zvinge zvichinonyoresa kuti zviwane kuzokwanisa kuvhota. Anokuoneka ane mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlazi mashumi mathathu kunqabakazi 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ngibule ukuthi lizwe ukuthi kuyini esilakho ngaphakathi kwethu, the message yephesilayo. So ngiyalibonga lonke ma-chairman, women's league, war veterans, collaborators, detainees, lonke eliwini yona mdalapha.
Abasekeli bebandla lezanu PF batshengisele eHarare njengendlela yokuveza usekelo kunkosikazi Grace Mugabe, njalo beswela untombazana waseSouth Africa othi watshaywa ngunkosikazi Mugabe.
Kuluma ngama-individuals laba ababotshwa kumbe bathunjwa bathatha esingasakwazi ukuthi bakuphi. Especially eZimbabwe sikhuluma ngabantu abanjengabo Patrick Nabanyana, sikhulume ngabantu abanjengabo Babuchizuze, sikhulume laye ubaba uIsaiah Samara.
Abalwela amalungelo oluntu bagxothoza uhulumende weZimbabwe phezu kokunyamalala kwabantu abagoqela uItai Tsamara ngesikhathi kunanzwa ilanga labanyamalala ngezizathu ezihlukeneyo emhlabeni jikelele. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zikhathazekile ngokwehluleka kwehofisi yezithupha lencwadi zokuzalwa ukuthumela izisebenzi ukuthi zizobasiza ngalezi ncwadi bekhona le eSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasekeli bebandla leZanu PF batshengisele ezitaladeni zeHarare namuhla njengendlela yokuveza usekelo lwabo kunkosikazi Grace Mugabe, njalo besola untombazana waseSouth Africa othi watshaywa ngunkosikazi Mugabe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingoma beziculwa beziveza ukuba ukhona okhulunywa ngaye lanxa engazange abethwa ngegama. Umsekeli womgcini sihlalo welinye icele labalwa impi yenkululeko elikhokhelwa unkosikazi Mandita Wepi Chimene, umnumzana George Mlala uchasisele uZulu ngesiqokoqela salokhu kufola okubizwe ngesiphangiphangi.
Ngivule ukuthi lizwe ukuthi kuyini esilakho ngaphakathi kwethu, the message yephesilayo. So ngiyalibonga lonke ma-chairman, women's league, war veterans, collaborators, detainees, lonke eliwini yona mdalapha. Ndiyatshengisa ukuthi umama ule support, umama ulabantu. Lonke ngiyakwazi ukuthi libuye lapha lizebhikela ukuhlukuluzwa kukamama uDr. Grace Mugabe.
Wathi yena labanye bakhe bengasoke bambukela nje unkosikazi Mugabe ochazwe njengomama welizwe ethukwa mihla yonke.
So ngithi mina kaku umama uDr. Grace Mugabe kayisiyo ukuqala. Nxa ungafuna ukuhlutshwa nguye, don't harass her husband. She will respond. This happened to Queen Sheba, go to the Bible. This happened in Ulozi K. First, Galo Pengula. When things were getting tough, I went to say, Tenelo Utulo Pengulia Kula. Ulozi K stood up.
Inkulumo yalo zithingi umgcinisihlalo uQobo wabalwa impi yenkululeko unkosikazi Mandita wePi Chimene ilandule udaba lochefu ebiwa yafakelwa umsekeli kaMongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa wagcina esiyakwelatshwa eSouth Africa. Oqondisa uhlangothi lwenhlelo zeZANU PF enguye njalo umphathi ntambo wezenzakala elizweni uDr. Ignatius Jombo uxwayise abekade bekulo mbuthano ukuba mabazithinte lanxa ekhuthaze amapholisa ukuba abophe bonke abasebenzisa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana ukuthuka lokweyisa inkokheli kakhulukazi uMongameli Mugabe lomkakhe. Bebekhatshwe ngamapholisa abeZANU PF befola bevelela ezigabeni ezehlukeneyo zedolobho ukuzabuthana esigodlweni sebandla. Isimanga yikuba amapholisa amanye ancitshe imvumo abasakhulayo bamabandla aphikisayo ukuya kwethula incwadi yezikhalazo zabo ehofisini yommeli wakwele South Africa eZimbabwe bekhonona ngokuvikelwa kwankosikazi Grace Mugabe ekubotshweni ngoba engumkamongameli phansi kwesivumelwano se-diplomatic immunity. Bekuleziphathamandla zikahulumende, abaphathintambo abambalwa abangamalunga njalo e-Politburo kanye lozulu embuthanweni lo owenzelwe eZANU PF headquarters lapho bekuchaywa izilogani zokuchothoza ukungezwani lokufuthelana ebandleni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Amazwe achiyeneyo emhlabeni jikelele ananze ilanga lokukhumbula abantu abanyamalalayo ngezizathu ezichiyeneyo namuhla abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe becothoza uhulumende phezu kokunyamalala kwabantu abagoqela uMnumzana Itaiza Mara. Ilanga le-International Day of the Victims of Enforced Disappearances lahlelwa ngomanyano we-United Nations ngomnyaka ka-2010 ngenjongo yokukhumbula abantu abanyamalalayo lo kukhuthaza uhulumende ukuthi bahloniphe amalungelo alabo abaphikisana labo. EZimbabwe baningi abantu abaphikisa umbuso weZANU PF asebanyamalalayo abafana loPatrick Nabanyama, uPaul Chizuze, uRashiwe Guja loZamara. Sixhume igqwetha elilwela amalungelo oluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha iAbameli uMnumzana Tinei Mukwewa.
Nxa sikhuluma ngabanyamalalayo sikhuluma ngama-individuals laba ababothwa kumbe bathunjwa bathatha esingasakwazi ukuthi bakuphi. Especially eZimbabwe sikhuluma ngabantu abanjengabo Patrick Nabanyana, sikhulume ngabantu abanjengabo babuChizuze, sikhulume laye ubabuyitayi Samara. Lokhu kusicabangisa ukuthi uhulumende wethu ulokhe esenza ezinye izinto ezingani ziphithana ngamalungelo abantu ezifana nalokuthumba abantu ebebanyamalalisa.
Kahle kahle ungathi uhulumende weZimbabwe uyayihlonipha na imithetho emele ilandelwe ngamazwe omhlaba ikakhulu elondoloza amalungelo oluntu?
Kusobala ukuthi uhulumende waseZimbabwe kule mithetho ayilandelayo abona ukuthi engayilandela kule minye ayalayo ukuthi ayilandele imithetho efana naloku kwakathekiswa kwelungelo lobuntu, imithetho efana nale the right not torture. Uthola ukuthi iZimbabwe iphuzile ukuratifya kumbe ukusayina imithetho leyo enjengabo torture. Even though eZimbabwe itorture isavunyelwa kusisekelo sombuso, uthola ukuthi amapholisa lokhe bekusebenzisa uma bengabopha abantu abangani bakhuluma ngamalungelo abantu. Uthola ukuthi abantu amapholisa lawo athatha abantu abachaye okungavunyezwayo ngumthetho owamalungelo abantu.
Indaba kaZamara yona ingaqedwa njani? Uzulu weZimbabwe kanye lemuli yakhe bengathola njani lokhu esingathi yiclosure?
Esingani kukhangelele and abakukhangelele imuli kaDamara bafuna ukwazi ukuthi uDamara ungathi uyaphila na uma wafa wabulawelwa ngathi nxa kulo mzimba wakhe ungathi ukuze bawuthathe bawungcwabe.
Umnumzana Tinei Mukwewa ligqwetha njalo ungumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha iAbameli sixoxelayo ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zithi zikhathazekile kakhulu ngokwehluleka kwesiphathamandla sehofisi yezithupha lencwadi zokuzalwa. Umnumzana Tobayo Mudede ukuthumela izisebenzi zehofisi yakhe ukuthi zizobasiza ngalezi ncwadi kwele South Africa. Bakhathazwe njalo isaziso sokuthi izithupha zabo zamazenge abazithweleyo kazisoze zemukelwe ekhethweni oluzayo. Kuvika uBenedict Nhlapo.
Umnumzana Tobayo Mudede umemezela ukuthi izisebenzi zehofisi yezithupha zizakwethekelela indawo ezijene elizweni zitholisa abantu incwadi zokuzalwa izithupha kanye lencwadi zabomuye. Lobanje loluhlelo luzasiza kakhulu abangelazo lezincwadi eZimbabwe. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi azizwisisi ukuthi kungani ihofisi yezithupha ingathumelanga ezinye izisebenzi emahofisini eZimbabwe kwele South Africa ukuze kusizwe izinkulungwane zabeZimbabwe abakuleli abangelazo lezincwadi. Isiphathamandla sebandla leProgressive Democrats of Zimbabwe umnumzana Mpiyozwe Nare uhulumende wazimhlophe ukuthi le imigoqo yokwenqabela abasemazweni ukuthi baphatheke kulolu khetho.
Abantu mostly abaku-diaspora ngabantu abahamba kudala izithuba zamaplastiki zinga-introduce. So ngomnye umsebenzi ukuthi abantu babuye bazolungisa izithuba zamaplastiki, baphinde babuye bazoregister, baphinde babuye bazovota. Uyabona ukuthi le yindlela nje uregister general ayisebenzisayo just ukuthi aregele for iZANU-PF.
Lobanje lohlelo luzaqala mhla ka form pandula kuze kube sekupheleni kwalwezi. Inengi lithi lithola ikhefu lokuya ekhaya kanye ngomnyaka, ngakho akusoke kube lula ukuyathatha lezincwadi. Abanye bakhala ngokuthi labalalo ithuba kuzabathathela imali enengi ukuthi bagade besiye ekhaya njengoba bezanikezwa izithupha zesikhatshana, kubuye kudingeke futhi ukuthi balande eziyizo nxa sesiphumile. Ezinye izikhalo zivela kulabo abalezithupha zensimbi osekuthiwa azisoke zisebenze ekhethweni oluzayo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi lokhu kuzakwenza iningi labasemazweni behluleke ukuvota njengoba sekuzadingeka ukuthi bayethatha lezi ezamanje ekhaya kata kulula ukuthola imvumo emsebenzini loba imali yokugada.
Ma kuthiwa izithupha lezi ezensimba zisafunekala ukuthi zisetshenziswe eZimbabwe, kunikezwa abantu nje less than 6 months abantu bengaphandle, abanye baseZambia, abanye bakuphi kuphiwa njengoba sigcwele kangaka umhlaba wonke. So indlela yokuthi kungavotwa kahle ekhaya.
Abanye bathi besabela njalo ukuthi uhulumende uzathatha izithupha zabo abaphe lezi ezesikhatshana ahlale kuze kufike ukhetho bengakazitholi lezi ezifunekayo bese kuthiwa kabasavoti. Umnumzana Nare upha uhulumende ingqobe zokuthi acabangisise ngenyathelo lakhe leli akwenze kube lula ukuthi abasemazweni bathole lezi ncwadi.
Ukuthi ngabe bevele befuna ukuthi abantu be-register, ngabe bayafaka maybe ba-facilitate that ukuthi e-consulate sikhona ukuthi abantu bakhona ukuthola izithupha embassy, abantu bakhona ukuthi bathole izithupha. And sina as PPDZ we are appealing to ama organizations anjengabo SADC, kapa njengabo United Nations ukuthi no, they should intervene, abangenele.
Kodwa ke sinye isizalwane seZimbabwe uNkosazana Siphomoyo uthi njengoba kusobala ukuthi ngesikhathi sonke sokhetho uhulumende usebenza katalala ukuvalela abasemazweni ngaphandle, kuzafuze abasemazweni laba bamelane lesimo esesikhona.
So engingakugquguzela kumaZimbabweans amaningi ukuthi nxa lolu hlelo soluqalisile abenelisayo ukuyafika ekhaya lasemahofisini lawo siye register ukuvota silungiselele lolo khetho oluzayo.
Ukhetho luka-2018 lukhangelwe ngabaningi njengokhetho oluqakathekileyo kakhulu ekukhombiseni ukuthi kusukela lapho iZimbabwe iyavuka kumbe iyachabalala. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Cool Life Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum. Sixoxa ngesinqomo sikahulumende esokuthi abantu abalezithupha zensimbi kabasoze bavote kukhetho oluzayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe lamhlanje uPraxedus Jeremiah uxoxa lo nkosazana Sithule Nicole Chuma ozalelwe koBulawayo wakhulela khona kodwa wazothuthela eNgilandi eminyakeni elitshumi lanhlanu edluleyo.
Salbonani balaleli, igama lami nguSithule Chuma, ngiphuma koBulawayo. Ngingapha England, sengileminyaka engu-15 ngafika lapha, ngihlala ngase-Manchester, kwela kwa-Queen.
Wenza msebenzi bani vele?
Mina ngingumongikazi.
Wavele wasuka eZimbabwe ungumongikazi?
Hayi, ngafika ngazama ukufunda lapha njengabaningi nje abafika bezama ukuthi labo bezama inhlalakahle.
Kungani wangena emsebenzini wokunga?
Lapha elizweni leli yomsebenzi kwesinye isikhathi oyabungani yasebenzeka nxa isafika plus ngendlela nje ulimi lwethu ukuthi eminye imisebenzi kuba nzima ukuthi uyithole noma kuyiwo ofundeleyo ekhaya kuba nzima. So kwesinye isikhathi kuba ngcono yenze nje.
Ubuye le muli?
Ngathi ngabuya ngingedwa kodwa ngazojoyinwa imuli lo mna wami labantwana bami.
Babuya benganani abantwana?
Hayi, babuye bevele sebekhulile, abancane ababili abazalelela.
Kunzima okunganani ukukhulisa abantwana nxa sisemazweni?
Kunzima kakhulu ngoba sebesisa ukuthi ngabe silabadala ekhaya, siba lo mntwana wokuqala, abadala ogogo, mama, obabakazi babesincedisa ukugcina abantwana. Wavele ungeke watsho ukuthi lo mntwana ngoba wawumbamba umunyisa kuphela, umntwana wayengomuntu wonke. Kodwa lapha elizendeli kuba nzima ngoba umntwana ngowakho wedwa, ukuthi uthole abantu abakuncedisa ukugcina ngoba wonke umuntu uhlala nje gijigijima ngemsebenzi lalokuyana.
Kuthi lalapho eseyi-teenager?
Ye, abakhona kakhulu ngoba abanye basuka beqala ukuthi besebezama ukuthi bethatheke ngosiko lwalapha bekhohlelwe ethole ekhaya. So wena nxa uzama ukubacebisa ubafundisa ngelethu siko sokunganithwa uyababandlulula ongani uyabahlukumeza bese kugcina lokuhluphana phakathi kwemthetho yaleli lizwe ngoba bona kwesinye isikhathi indlela thina sakhuliswa ngayo babe bengayinanzeleli ukuthi thina yikho esikwaziyo, babe sebebone ngani siyahlukumeza abantwana bethu.
Sengike ngabona enkundleni zokukhulumisana ezokuzilibazisa oFacebook ukhuluma ngenhlelo ophatheke ngazo.
Inhlelo esizenzayo thina siliqembu labo mama, saqalisa i-group okuthiwa iqoka izindlovukazi manina amahle. Sahlanganela silokuthi sincedise ekhaya, sithengele izibhedlela ingubo, sisebenza sisonke sibambene. Omunye lomunye ukwanisa ukuthi encedise ngalokhu akwanisa ngakho, especially indaba zezibhedlela. Kathe sesincedise izibhedlela ezifika ichumi nxa ngingaphambanisi ngezingubo. Sancedisa lakosiphepha kuze kube lo monakalo, sahambisa lokudla, sabancedisa nje langengubo ezingu-120. Sebe sizama nje ukuthi siqakathekise ubuntu bethu khonokuyani okwakudala ukuthi kwakusiba lelima abantu behlanganele bencedane. Kuthi ngase ngilandi sincedisana ukuthenga izindlu lokuthi sibe nje ngabantu bamabhizimusi ekusiyafika engxenye iminyaka emine kumbe emingaki. Nanze ukuthi ule qembu labo mama asebeyenze lokhu lalokuyani, asebethengile izindlu ezinje labo sebekubhizimusi enje enje. Yikho sizama ukuthi sikuthuthukisane njengabomama bakugqoke. Kuzoba silenye igrupu eye kuzama ukuncedisana ngesikhathi nxa kungaba lo monakalo umuntu ebhujelwe, siyakhipha imali sincedisane kweze umthwalo ube lula. Into nje sizizama yizona ziyani esakhula sizibone ekhaya. ekhaya ukuthi abantu babehlanganela kungaba lomonakala abantu bebhode bekhipha nje noma idola noma impuphu thina ke sikwenza ngemali ngoba sihlala endaweni ezitshiyeneyo lokuthi sihambelane
lapho lincedisa izibhedlela la libe le mikhosi na yokubuthanisa imali khona ngabo ngasengilandi
Asikazi sahlanganela nje sizaqala ukuhlanganela lonyaka ngo-December but siyabhala khona phanti hayi kulinyanga sincedisa lesi sibhedlela asikhiphe nini imali abantu befake ngoba sile akhawunti yethu yeqoka izindlovukazi noma nje kulinyanga lezi ezidlulileyo besingani sisilele ngoba mbone ngani sasibe lezinto ezinenganyana de sizenza kunyanga le edlulileyo sisilele ukuthi sihambise imali kodwa kuleyi sizahambise ezayo so siyabhala khona phana kuqembu lethu ukuthi asikhipheni imali nje abakwanisayo sebekhipha then sesihamba kuyathenga ingubo siyabhala ukuthi kukhume emalini engaka sifakele amabizo abantu abafakileyo imali ukuthi abantu abakhiphileyo nguzwani ndozwani sesiyathenga-ke ingubo
lolo-ke uhlelo okhulume ngalo lokuncedisana ukuthenga izindlu luhamba njani
uhlelo lolu kana kwakusenziwa ekhaya okungani ngamaklabhu ukuthi siyahlanganela sivumelane like okwakuqala siqale sathenga indlu enyangeni lezi ezimbili ezidlulileyo besingabomama abawe-36 sathenga-ke indlu yethu yakuqala singabomama so sathi sesiyirenoveta sesiyilungisa singaqeda ukuyilungisa sesiyithengisa sesiyabelana imali leyana kathesi then kusiqala enyangeni leyi sizabe sithengelana izindlu ukuthi ngenyanga sizabe sithengela omama ababili so singavumelana ukuthi imali engakwanisa ukutshaywa ngabantu ngenyanga imalini singavumelana sesikhangela-ke ukuthi indle singazikwanisa ukuzithenga imalini bese sizilungisisa umuntu lo muntu ithole okwakho kwenzela ukuthi siyaphutha umnyaka sibe sonke sesikwanisele ukuthi saba lokwethu nje njengabo
Unkosazana Sithule Nicole Chuma isizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi obexoxa lo Praxis Jeremiah. Ngesonto umanyano wabantu abadabuka emazweni angezansi kwezwe kazi leAfrika abahlala eMelika oweSouthern African Community USA Uqoqe umbuthano wokujabula bendawonye kuwoswa inyama kudliwa kujatshulwa. UMike Wobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mzobanzi Ncube oyisizalwane seZimbabwe ezihlala khonapha eMelika.
Akuqakathekile kakhulu ukuthi njengoba sinje singabantu beSouthern Africa uyabona ukuthi nxa sithole ithuba lokuthi sibuye sizohlangana njengoba ubona kunje silabantu beZimbabwe, silabantu beSouth Africa, beBotswana, beZambia, beNamibia kuhle kakhulu ukuthi njengoba singabantu sivele eAfrika so eSouthern Africa abantu beSadak kakhulu sihlangene sizozikhulumela nje inhlupho zethu sizama ukuthi sibe lobudlelwano okuhle
kodwa saphatha udaba mayela ngamasiko Anti lamhlanje vele sikhangela ukuthakazela lamasiko ethu njengabantu abadabuka kuzanze lezi kazi le Africa iSouthern Africa ubona ngathi amasiko ethu ayafana na
well amasiko ethu ayahambelana angeke ngithi ayafanana ngoba kumele ukhumbule ukuthi sonke nje majority of us eSouthern Africa singabantu esingathi singamabantus uyabona amabantuzi ngabantu esikwazi ukuthi ehistory yasitshela ukuthi ngabantu abasuke eCameroon bonke and they migrated bonke besiye eSouthern Africa kunje kunje ngezikhathi zama 1000 years ago eliwaziyo khona ngale yabona so singabantu banye
ubona ngani uhlelo lolu kungaba wathi ngibuze ngesingizi ngaba yi-example ukuthi ithuba likhona ukuthi thina njengabantu abadabuka amazwe nachiyeneyo singabamsana
akakhulu sibili because uyabona ukuthi actually what we have observed in the diaspora you'll see that in the diaspora we really never have qualms that are there existing in Africa because in the diaspora kunje njengoba kathesi kunje kulaba South Africa kulama Zambians kulama Malawians lapha sonke sibambene siyazikhulumela siyazikholisela uyabona even labantu bakita beZimbabwe abantu bakhuluma kulamatshona lamandebe kulama differences siyaziwosela siyazikhuluma uyabona in the diaspora we never really focus on our differences too much and that is exactly what we need to emulate too in ekhaya
umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika Ezinye izizalwane zeZimbabwe sezichotoze uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethekelela ezemvelo oluthi uzodwa wabantu waseSouth Africa ulakho ungabi khona embukisweni weHarare International Carnival kulandela ukukhonona kukankosazana eyininira labanye. Asizweni umsakazo lodumo uEzra Chisa Spanda, unkosikazi Sakhile Lilinalo Mpostoli Midian Dube bexoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube weStudio 7. USpanda usungula lingxoxo.
Obisa umuntu ovela ngaphandle Dube uyi-artist uyaapply kuyahamba kushona sibhodi bakhala ama-videos and bese ukunika i-certificate ukuthi kabuye sebamnika sebakubukile bakuthola ukuthi hhayi awunanto iyimba eyenzakalayo lo muntu abantu abaphunga ukuprocesa benza ngalo kuthiwa ngumuntu ohambe emapunapuni emgwaqweni akayenza into enjalo uwenza ine-discrete area environment evikeleke kathesi sihamba ku-carnival Dube asinanzelele into le bingaso iso Harare International Carnival. Zimbabwe International Carnival, meaning ukuthi abantu bavela all over the world. Kuna abantu base Brazil. Laba bona last time babenjani?
Yeah.
Njalo ukuthi babe lokuzintanjana abantu. Ivele lidlala phansi.
Madube,
uke iqiniso Dube. Imajority yabo mama ka Thesi thinilu olutsha sibilo lokuhamba ka Thesi. Hayi isembatho sangaphansi. Sisigqoka mase sifike emalangeni abo mama. Abo mama abanisi sihambela vele sinjalo. Only that kuphela wabungasozibona ukuthi umama lo ohambe njalo kodwa iningi labo mama bazihambela libe njalo bevele bengagqoka njalo kudala kwakuvele kuvunulo nginje lami ngilazi izigqoko zokuvunula nxa sokufika amafestival afana la imvuselelo yamasiko esintu lesindebele ngiyavunula ngizihambele ngingabile problem ngoba bengikwazi ukuthi ngigqoke into zami zamasiko into zami zesintu.
Sesilo mfundisi lapha-ke u-Apostle Midian Dube.
Yebo baba.
Nantu udaba umfundisi sibili udaba lukazodwa wabantu.
Sokubuye nazo into zama-carnival lezi esasivele esakhula singazibonanga thina eZimbabwe. Kodwa-ke mina engingakhuluma ngakho yikuthi ubunqunu lobu busuka bube too much. Ngiyabezwa abantu bathi ye uzodwa ungena endaweni ezivalekileyo. You must be in South Africa to understand ukuthi sikhuluma ngani. Kube le abro eDurban manje ngoJulayi. Into emdlalweni okugidima kwamabhizodi wayiDurban July. You should have seen into ekade igqokile ubenqunu nje umntana abantu ezihambele. This is a public place, so ukuthi abantu bathi bona hey uyangena endaweni ezinjani ubuntu kati society yona isitheni Dube isipermissive kangaka isociety yonke into isiright akusela nto erong.
Umpostoli Midian Dube, unkosikazi Sakhile Lilinalo Ezra Chisa Spanda umsakazi olodumo. Kwezemidlalo lamhlanje sikuqembu leHighlanders, umsekeli kamqeqeshi uAmin Somapiri sechiye umsebenzi. Umqeqeshi ngokwakhe u-Errol Agbay kaselandlela yokucatha ngomunwe, kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi weRoyal Agbay ngomvulo ulobele inkokheli yeqembu leHighlanders incwadi esithi imbangela yokuba iqembu lebhoso lingadlali kuhle yikuba akuzange kuthengwe abadlali abazothatha indawo zabagadli ababalisa uPrince Dube kanye loRodrick Mutuma, bona sebeyadlalela amanye amaqembu, kanye lokuthi umsekeli wakhe uAmin Somapiri umudla izithende. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Dube uthi ngemva kokuxoxisana loSomapiri phezu kwalolu daba, lo mqeqeshi uthethe isinqumo esokuba kungcono ahlehle achiye umsebenzi ukuze u-Agbay aphefumule ngcono.
Sasesixoxa ke loPiri nawathi hayi yena umsebenzi wakhe wenza ngenhliziyo ekhululekileyo ngoba usebenzele iHighlander, umntwana weHighlander, kodwa nxa ubaso wakhe embona engani ngumuntu omdonsela edakeni kungcono ukuthi ame eceleni ukwenzela ukuthi iqembu liphumelele nxa kuyikuthi nguye olenzela ukuthi lingaphumeleli. Kungcono ame eceleni ngenhliziyo enhle ekhululekileyo aphe ukhocho Agbay ithuba lokuthi ayenze konke angakwenza akwenelisayo eyedwa ukwenzela ukuthi iqembu mhlawumbe lingaphumelela.
U-Agbay ubecele ukuba asebenze loCosmas Thando Zulu kodwa iqembu likwalile lokhu ngesizathu esokuba uZulu wasuswa esikhundleni ngoba engezwani loSomapiri. Njalo umelusi Mabaleka Sibanda nguye ozabe ephathisa ndawonye loPeter Nkomo ongumqeqeshi wabonozinti. uDube uqhubekele phambili wathi yena inkokheli yeqembu ikhangelele ukuba kube lenguquko ekudlaleni kweqembu le-Highlanders kulandela ukuthiya umsebenzi kukasomaphirini.
Sikhangelele ukuthi kuzaba lokuguquka nxa kuyikuthi limqotho leli lokuthi bekungabe kungelamphumela ngoba bekulokuphazamisana lo msekeli. Sesizabona ke ukuthi kuzahamba njani. Sikhangelele ukuthi bazibutheka abafana baziphakamiseke umqeqeshi wabo atholekele imklomelo edingakalayo ngoba akusela isikhathi sokudinga umthakathi khathesi. Nxa umthakathi elokhu engakatholakali akutsho ukuthi lo gulayo usezaze sifele simphethe.
Iqembu le-Highlanders lizadlala
kwanelo kwalamhlanje. Mthokazi omuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu nguNtungamile Nkomo. Libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.